Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey ino misoro yendau dzedu dzanhasi chitatu chivabvu 29/2019. Mutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli vanoita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mukushanya kwavo kwemazuva maviri muZimbabwe. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoudza hurumende kuti isiyane netsika yekungosunga-sunga varwiri vekodzero dzevanhu ichivapomera mhosva dzemanyepo ichiti vanoda kupirigura hurumende. Muzinda weAmerica muZimbabwe inokurudzirawo hurumende kuti iremekedze kodzero dzevanhu pamwe nemitemo yenyika. Mashoko aya anotevera kusungwa kwevaviri vekodzero dzevanhu vanomwe uye kusungwa nezuro kwemumiriri weHarare West mudare reNational Assembly muzvare Johana Mamombe avo vamiswa mudare redzimhosva nhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zvozeya upenyu hutsva wemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa pamwe nevamwe vavo vakasarudzwa paCongressi. Uye kutarisa remangwana rebato iri kana riine mukana wokubvisa ZANU-PF pamasimba ekutonga musarudzo dzichaitwa munyika. Mitengo yechingwa inokwira panguva iyo mitengo yepeturu nedhiziri iri kukonzera gakava pakati pevemagaraji epeturu neboka reZimbabwe Energy Regulatory Authority. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm nasi tiri kutarisa zvakaitika kuchirongwa cheZim Expo icho chakapera nemusi wesvondo kuChicago mudunhu reIllinois kuno kuAmerica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne-15460 kHz per shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909am 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.